Kwadache Islanders chakwanisa kuchinge chichihwina ne 1-0 agoisa ndiko Free Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya ne cross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari pabox ipapo kuti Islanders iwine 1-0 asi nekuti yakatamba zvakanakisisa especially pa second half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vakadza maopportunities akati one day asi kune Islanders vanenge vachifara nekuti game avo 5 yezvino vasati vamborova vakwanisa kuti vange vachiwina 4 ime yacho yakapera iri draw saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara sereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorova Dynamos last weekend kuHarare saka zvaitika kuno kunhandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo chikwata cheIslanders chakwanisa kuti chinge chichirova cheNicrut 1-0 Nicrut iri kutamba zvekutangisa kuPSL asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa nasi uno vatadza maopportunities akati wandei vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium saka zvapera City Islanders 1-0
ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo
vanga vakauya zvakawandisa kugrounds kana Islanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndo zvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa team yavo kana vachifunga zvechampionship asi coach wavo Matinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship ari kuti ari kugadzira team kuti inge ichitamba zvakanakisisa